Kurama kwakai vatai tamabasa takamborwisa tikativanei zvishoma nini zvatakawana norangarana kuzvete vanhu takasvika pakuwana $100 yavakubhadharwa nehurumende riri simba ratakaisa nekurwisa kwataiita tikamuonera pamwe sefederation. Tikazoita dambudziko sefederation patakati hatichadi kurwa tiri sefederation yefozel chete, taakuda kuti tibatane nemamwe maunions ana zinta nevamwe tobatanawo nemamwe masivu sevant ese tiri pamwe chete. Ndo patakazoita strike yatoda kuti hamusa 26 September yataiti ichange yakapfuura yakabatanidza vanhu vese, asi ikazove iyo yakazove the west kudarika dzimwe dzese nenyaya yekuti vamwe vedu havana kuda kuzoita kurwa kwatiyasinga kuti vachabatana nesu kurwa kwavaita kumashure kwataiita sefozel zvinhu zvedu zvaibudirira kubvira musi wa 7 February. Saka tasvika pachinano chekuti takareflecta tikaona kufoira kwakaita 26 September nekuda kwekutengeswa kwatakaitwa nevamwe vataida kubatana navo, tikasvika pakuti takuenda kumaschools chinoita maconsultations kuti muna January 2023 varairidzi kana muchina kuwedzerwa mari tingarambe here tichienda kubasa kana kuti tomira. Taakubhuilda tichiita maconsultations ekuti hatichadi kukonsultana nemaleaders kana mumabhoardroom nevanhu vanonyengera kuita maleaders vasina vanhu, taakuenda kuzvikoro tichinokonsultana mamembers mateachers chairo kusanganisira vasiri vefozel.
Musiyano unenge uri papi apa vamasaraure nekunge mangozivisa kuti ngatiendei chinorangwa mabasa moona vanoda vachikujoinai nekuzenge maakupinda muzvikoro ikoko chii chingange chasiyana ipapo?
Musiyano wakanyanya uri pakuti maunions kuti ave successful anenge ari democratic ekuti madecisions avo anoshanda nemaconsultations, kuti kana pazove chisungo chasungwa hatina kusungwa kubva kuHarare, chasungwa nenyika yese. Saka kuenda kuzvikoro kunonzwa pfungwa dzevanhu vachivhota, kana vakavhota kuti ai vakatibhomiriri munoramba muchishandisa method pamwe isiri kudiwa nematicha. Saka maticha akatiudza kuti zvemastrike ngatimirei tichamira, kana vakatiudza kuti hendei mberi chaapo ndechekuti taakuziva kuti patinoita anannouncement haisi kutaurwa haisi announcement yamasarauri, iye announcement yematicha ese yatinenge taconsulta, zvinoreva kuti chaachinhu chedu tese chatichamira nacho tese, chichaita mutsindo wakanyanya chishirikidzwa pakumabhodhroom ekuHarare.
Koiyo hurumende iri kuti iwo panyaya iyoyi matimamboedza iri kudzokera kwavari kuti munzwe kuti vane zvavari kukuitira iwere?
Tinoramba tichidzokera kuhurumende, tinodoona kuti hurumende chayatoita kutotanga kugadzira mastructure, kunyanya hurumende yedu yaita dambudziko yabatana nepolitical party inotonga yeZANU-PF. So ZANU-PF iri kutoshandisa hurumende kutotanga kucreata zvimastructure zvinonzi ana teachers for ED kutokonzera chaos musector vachida kudisrupta bejoninyeyeko trade union, asi zvatimire kutaura navo tinoramba tichidzoka kwavari tichivakumbira kuti varangarire kuti vane basa rekuti vabhadhare mari inokwana. Tiarangaridza kuti constitution yataakushandisa inosungira kuti maconditions of service evashandi vehurumende anga achifitwa through collective bargaining. Hatoramba tichivamanikidza kuti dai tagadzirisa mutemo kuti tigare tichiita collective bargaining, asi hurumende yedu tinoona kuti nyaya yekupa maservice kuvanhu anosanganisira education havasinonyanyokoshesa. Saka nyaya dzedu zhinji vanodzignora sazvishanda mubvee, asi tiaramba tichivamanikidza sekumanikidza kwatakavaita musi wa 7 February vakazotipa 100 year.
Asi chii chikuru chamungati chakapotseka kana chakatadza kuti masangano munge muchishanda pamwe chete?
Chakanyanyotitadzisa inyaya yekuti mamwe masangano ekumirira vashandi aakutungamirirwa nevanhu vasina zvido zvevaroda nepamoyo. Tinoona vamwe vanenge vachigara mumabhodhi emaparasitaiwa vehurumende vachidya mari, vamwe vanenge vari mubhodhi rezinsec, vamwe ari kugara mubhodhi renasa, vamwe rikugara mubhodhi riti ndo mari dzaakuvaita kuti vapinde mucomfort zone yekuti ivo havachina hanya nehomwe nedumbu revanhu vavanonyedera kuti vanomiririra. Ndo chinhu chikuru chakatirwisa ichocho chekuti vamwe vanenge vachitomhanya kunomhanya kuna employer atinoti mayellow union, yekuti basa ravo hombe nderekutomiririra employer kudarika kumirira mushandi, vaakumirira mushandiri yavachamirire mushandi.
Saka tingati here vamasaraure ndokuparara kwemasangano anomirira vashandi vehurumende uku?
Kana ari vaya vanenge vakatenda vandikutsanangura hongu vaparara havachamirire kumirira vashandi vehurumende, vaakutomirira hurumende yavo pachayo. Asi tiri kufara kuti tinotengesa mutungamiri, asi vashandi vavanonyedezera kutungamiri havatengese. Ndosaka muri kuona maunions ari mufederation of zimbabwe leaders union ari kukwira zuva nezuva